Tafire nyika wafire chigaro. Tafire nyika wafire chigaro. Kurayana pasina nemhosva. Vanhu vose vakawanda mambo. Yeah.